zviri kufamba mushe chaizvo iye zvinezvi ndanga ndine misangano yakawanda kubvira kuseri misangano yeinvestment seizvo munoziva kuti Bulawayo makampani akawanda akavhara saka toda kuti tsvage investment iye zvinezvi ndiri pamusangano nechinese delegation ndiri kutungamirira neambassador wechina kuzimbabwe saka zvinhu zvacho hai tiri kuona kuti zviri kufamba mushe chaizvo
vajokonya munoona senyaya yezitf ingabatsira here nyika mukukwezva vemabhizimisi vekunze
I think ZTF chinhu chakanaka hatidi kuti pane chakaipa pachiri chinhu chinokurudzira kuti vanhu vasangane vawane maketi yavanogona kutaura pamusoro pezvayo nokuti zvinhu zvakaunganidzwa vanhu vakatariswa tingangoti zvinhu zvinokurumidza kuti vanhu vaone zvakanaka chiripo chikuru chingangodiwa ndechekuti ngative nourongwa hunoratidza kuti nyika iri kuenda kupi izvozvo ndo zvikuru zvinoda kunge zviitwe nokuti vanhu vakurudzirwe kureva kuti kana zvatinenge zvataakuratidza kuti hakuvhura ikonomi yedu kune vanhu vakawanda vachifarira kuda kuuya muno kuzoinvesta muzimbabwe ndo zvinoita kuti kana taita ZTF yatiinayo inobva inokupa mukana mukuru wekuti vanhu vazhinji vagogona kupfuura panzvimbo imwe chete vachiona zvinhu zvakawanda tinozvikudza
vamoyo pindai tinzwe vajokonya vari kuti tinofanira kunyatsojekesa mafambiro atinenge tichiita zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika kana ndavanzwa zvakanaka
ndizvozvo chaizvo zimbabwe nyika yakanaka chaizvo nyika inoti kana tikagadzirisa zvese zvematongero enyika hakuna nyika the whole world hakuna nyika ingagona kuti tarisira pasi iye zvino tiri kutarisira pasi because of nenyaya dzepolitics dzedu kana tikagadzirisa ipapo zvese tinazvo upfumi buripo zvese manatural resources aripo saka ndio chete pakasara ipapo kana tikagadzirisa zvese izvezvezvo tinenge tatungamira pazvinhu zvese
vajokonya ndodzokawo kwamuri pane vamwe vari kuti zvakanaka kuti tivane vekunze vanoyazotanga mabhizimisi munyika asi vamwe vacho vari kuti hapana zvakanyanya zvatiri kuitira iwo mabhizimisi edu acho ari muzimbabwe evatema kuti vasimukirewo vakwanisewo kutengesa zvinhu kunze uko
hongu ichokwadi kuti zvinhu zvakawanda zvatofanirwa kuti tiite kuti vanhu vari muno vave vanokurudzirwa vachipuwa vomukana unoita zvinhu zvichiinda mberi ende ndichitaurira izvi ndinoti inini ndikutaura pakuti ngatirege kuda kutanga kumedza kutsenga kuchada ruzhinji tinoda kufarira zvinhu zvatinoona zviri kuitika kumwe asi isusu tisati tasvika pachinhano ichocho zvaazviri zviri nani ndezvekuti zviri muno medu ngatitange tagutsikane nezvatinazvo togadzirisa zviri muno zvichikura pashoma nepashoma nekuti nyika yedzo dzataakuda kuona zvazviri kudzakanaka kwavari vanhu vakatotorawo nguva yakawanda vachigadzirisa nyika dzavo vachigadzirisa maikonomi avo isiwo ngatidaroiwo tichibatsirana tiri muno tisingadhonzirani pasi vamwe vedu saka imwe nguva ndingati inini nyaya ino promotwa navamwe iyai yokuti iyo buy Zimbabwe inyaya huru sainofanirwa kuti iitwe nekuti inopa mabasa inopawo upfumi kuna vanhu vari muno uyezve inopa confidence kunyika yedu kuti tizive kuti tinogona kuzvikwanisa asi tikasadaro takanganisa
vamoyo zvii zviri kutarisirwa kuti zvingawanikwe neguta reBulawayo ramunotungamira imi pagungano iro rezitf
zvakawanda chaizvo zvakawanda zvokuti kana takatarisa iye zvinezvi tinotarisira kuti tinogona kuwana macompanies anogona kuinvesta muno muBulawayo tinogona kuwanazve vanhu vedu mayoung business people vanogona kuita macontact nemabig companies emamwe macountries tinogona zvefuti kuti vaditi vedu pane mayouth vatinoda kuti tivatraine kuti vagone kukwanisa kuita mabusinesses because unemployment ichi chinhu chinonyanya kuipa kana nyika ine unemployment inoda kungogadziriswa.